Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Nyamavhuvhu 25, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoizvi iri muchirongwa chanhasi.
Oh dear God, let Emerson Tambuzo Mnangagwa be covered by the spirit of wisdom and of understanding, of the spirit of counsel, of mind.
Zimbabwe Council of Churches inonamatira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoramba vakatsika madziro vachiti ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Imwe nengo ye Zanu PF va Bright Matonga voshushikana nekuramba kwavachamisa kutambira kukundwa.
Zvinhu zvisina kunaka izvozvo zvekuti dare rapa mutongo ndokwamaenda muchiti munoyananisa. Hamuzoti zvakare hatizvitambire. Zvaakutorera kuti vane zvimwe zvinhu zvisina kunaka zvavakagara vakaronga, zvavari kuita kana kuti vari kushandiswa kana kuti vari kuda kuita sei.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Council of Churches ZCC yakoka vose vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ichivanamatira kuitira kuti munyika muve nerunyararo pamwe nekubatana kuitira kuti nyika ienderere mberi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe Council of Churches ZCC yaita munamato wekunamatira vose vakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika muurongwa hwanga uchikokerwa nemunyori muZCC Reverend Kenneth Mutata. Vakwanisa kupinda munamato uyu mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weNational Constitutional Assembly vaLove Mo Maduku.
Can we stretch our hands and pray for our president, our God, who changes times and seasons, the God who deposes kings and raises others, the God who gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Hear our prayer for our president-elect, Emerson Tambuzo Mnangagwa.
Vachitaura mushure mekunamatirwa vaMnangagwa vati Zimbabwe yakaita sarudzo dzine runyararo zvinova zvakavafadza.
Tinofara kuti takachinja senyika tikaita sarudzo dzine runyararo kunyange mukutsvaga rutsigiro. Izvi zvakatipa manyemwe senyika kuti tinogona kuita sarudzo dzine runyararo kana tazvipira. Kunyange kuvhota kwedu ndinoona sekuti takagonesesa zvikuru.
Vati voshuviro yavo ndeyekuti vabatane nevavaikwikwidzana navo musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vati kunyange hazvo vanhu vakasiyana pamafungiro, zvakakosha kushandira runyararo munyika.
Our role as youth association is to say What programs should we introduce? What economic?
Seurumende itwa, tunafanwa kuzvibvunza kuti zvizvi zvatingaite kusimudzira upenyu hwevanhu vedu. Kune vamwe vari nani, asi tine vachiri kutambura, vanoda kusimudzirwa nehurumende. Asi izvi zvinogoneka chete, kana kune runyararo.
Vamunangagwa vati chinangwa chavo ndechekuunza pundutso kunyanya kuvarombo, asi vati izvi zvinobudirira chete kana munyika muine runyararo. Vamunangagwa vati vamirira kugadzwa kwavo sezviri pamutemo. Vamadhuku vatiwo chakakosha munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vatiwo zvakakosha kuti vaikwikwidza vatambire zvakabuda musarudzo.
Ndinoda kuti kune vanhu vese veZimbabwe, sarudzo inouya ichienda ine kakamwe pa5 yatopfuura yapfuura toshanda futi akatarisa kunyika yedu ibudirire ifambe zvakanaka. Toshanda neanenge awina vaya vanenge vari kuopposition tichiopoza zvatiri kuonakuti hazvisi kunaka zvirikwa nemunhu iyeye. Hati tigadzirira futi panext election muna 2023 tokukwidzanazve. Chiri kuru chikuru chikuru ndechekuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Paichazongowina munhu umwe chete nokuti pese panosadzwa panenge pachimwina munhu umwe chete. Saka mapresident vanga vari 23 but paichobuda munhu 1 and vaiva vasina kubudirira vanhu vakawanda unotsamwa nazvo kana usaafara asi bvuma kuti election yaitwa toenda mberi nenyika.
Sangano reZCC rinoti rakakoka vose vakakwikwidza pasarudzo yemutungamiriri wenyika kusanganisira mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avo vasina kuuya. Reverend Mutata vatiwo vakakoka kuita munamato uyu zvechimbi chimbi zvinova zvingava zvakatadzisa vamwe kuuya. Asi vati semakereke chinangwa chavo ndechekukurudzira kubatana munyika nerunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Modadiko.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vari kuronga kuratidzira munyika yose vachiti vakakunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru kunyangwe hazvo dare repamusoro-soro rakatura mutongo wekuti vaEmerson Munangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashaura nevatore venhau kekutanga kubva zvakatorwa mutongo nedare reConstitutional Court nezuro wekuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yenyika, vachamisa vati ivo ndivo vakakunda musarudzo uye vanoti vane humbowo hwavachaburitsa panguva iri kutevera.
Zvakabuda musarudzo ndezvekuti takahwina sarudzo isi ende tinotenda vagari vemuZimbabwe zvizvarwa zvemuZimbabwe nekuvhota zvakanaka zvakadai. Tine urombo zvikuru nekuti kuvhota kwavakaita kwakazowana kwakumbunyikidzwa kana kubirwa, ndosaka muchiona takaita mangange kana kuti gakala na vakataura nyaya dzesarudzo mai chigumba nevakataura nyaya dzesarudzo vekudare guru rezvebumbiro remutemo Constitutional Court. Tinopokana nazvo pakuti isu chero tichiremekedza dare asi tinotadza kuwirirana nezvakabuda mudare. Ikodzero dzedu sevagari, ikodzero dzedu sevatungamiri vebato rakavhoterwa rinofanira kunge riri hurumende kuti taure mashoko akadai kuti hongu dare rinoremekedzwa asi hatiwirirani kana kuti tinopokana nezvakabuda imomo.
Mashoko avachamisa aya anoyo apo dare rakaramba kuti umwe umbowo hwavaive nahwo husvitswe mudare vachinzi vakanga vanonoka kuhusvitsa, zvakazoita kuti dare rirase nyaya yavakakwidza kudare yekuti zvakabuda musarudzo zvisendekwe parutivi richiti vachamisa vakanga vasina umbowo hwakakwana. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe pamire bato ravo nezvenyaya iyi, asi tabata imwe nhengo yeZANU PF vaBright Matonga avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, avo vati vachamisa vanofanira kutambira zvakaturwa nedare.
Zvinhu zvisina kunaka izvizvi zvokuti dare rapa mutongo ndokwamaenda muchiti munoyananiswa. Hamuzi kuti zvakare hatizvitambire, zvaakutorera kuti vane zvimwe zvinhu zvisina kunaka zvavakagara vakaronga zvavari kuita kana kuti vari kushandiswa kana kuti vari kuda kuita sei.
vachamisa, vati vachashandisa nzira dzose dziri pamutemo, dzinosanganisira kuratidzira munyika yose, kuti vadzivirire mavhote veruzhinji vakavavhotera, vachiti havasi kuzomirira zvesarudzo dzemuna 2023. Vati mazuva ekuratidzira achaziviswa kana vachinge vawirirana sebato, pavachaita musangano wekomiti yepamusoro yebato ravo nechitatu.
Tichaita zvakawanda, izvi zvamutaura zvinoenda mugwagwa mugwagwa ndemumwe, kuti vanhu vane kodzero dzokuzvirakidza. Pazviri pachena mubumbiro remutemo mukatarisa muchikamu makumi mashanu nemapfumbamwe 59 section 59 yebumbiro mune kodzero dzokuti vanhu kana vane kurakidzira kwavanoda kuita ngavaiti, asi pamusoro paizvozvo vanhuzve vane kodzero dzokunge vachiita zvamwe zvakawanda mumatongerwo enyika kuti nyaya dzavo dzinge dzichigadziriswa. Tinotova nemusangano wakakosha watiri kuita vhiki rinouya nemusi wechitatu, National Council yedu yeMDC, tichasanganawo nemapartners edu mualliance toona kuti gwara ratotora ndiripi.
Asi vamatonga vati vachamisa vanofanira kusiyana nenyaya yekuti veruzhinji varatidzire, vachiti zvinokonzeresa kukuvara kwevanhu sezvakaitika mukuratidzira kwemusi wa1 Nyamavhuvhu, uko kwakasiya vanhu vakawanda vafa mushure mekupfurwa nemasoja.
Ngavaziye zvakare kuti pane vanhu vatanhatu vakafa nenhau dzekuti vakanzi izvo tisita hwina voenda mustreet vaida kunopaza zvinhu vakapisa mabhazi, vanhu vaya vangasikadai vasina kufanira kufa. Saka izvozvo zvavanoda kuronga zvakare, ndinofunga kuti havasi kuchaita zvokuti vaendese vanhu mastreet. Ende tinokurudzira vanhu veZimbabwe kuti aiwa sarudzo dzapera, chiregai munhu haufire zvematongerwo enyika, ita zvemumba mako nemhuri yako, izvapera izvi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kugadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika mangwana, zvichitevera mutongo wakaturwa nedare nezuro. Vachamisa vati havasi kuzoenda kunoona vaMnangagwa vachigadzwa, vachiti havadziye moto wembavha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
America inokurudzira kuti hurumende yeZimbabwe nemapato ese ezvematongerwo enyika varemekedze bumbiro remitemo yenyika uye kuona kuti mitemo iyi yatevedzerwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rinoti riri kushushikana zvikuru nekushandiswa kwezvematongerwo enyika mukutyora kodzero dzevanhu mushure yemesarudzo. Gwaro raburitswa nebazi iri rinoti mirizhonga nekutyorwa kwemitemo zvinhu zvisingafanirwe kuitwa, uye vose vanopara mhosva vanofanirwa kurangwa nemutemo yenyika. America inoti iri kukurudzira hurumende kuti iite nhaurirano navose vari munyika kuitira kuti urongwa hwekuvandudza mitemo yesarudzo pamwe nenyaya dzeupfumi zvibudirire. Mashoko aya atsinirwawo nesangano reEuropean Union iro ratiwo rinozvipira kutsigira Zimbabwe mukuunza runyararo munyika, uye mitemo inofanira kushandiswa mukuchengetedza kodzero dzevanhu nekurwira zvizvarwa zvose pasina rusarura. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, vadewa mavhinga, kuti tinzwewo mafungiro avo.
Sarudzo dzakaitwa ndo yanga iri ganhuro pakuona kwevazhinji vari kunze inotaridza kuti nyika yeZimbabwe yanangepi maringe nezvekutyidzana nedzimwe nyika nezvekodzero dzevanhu. Saka tiri kuona kuti kutaura kweAmerica zvakarewo nekutaura kweEU kunoreva kuti vari kusimbisa panyaya yemutemo kuti mutemo utevedzerwe.
Ndaonawo gwaro rehurumende yeAmerica richitaura kuti zvichiripo zvizhinji zvavasina kufara nazvo mumabatirwo akaitwa sarudzo zvinoda kugadziriswa. Ndezvipi zvinobatika zviviri zvitatu zvinoda kunzi zvigadziriswa?
Chekutanga, mapazi ehurumende, mapepa ehurumende anotasana Herald, Sunday Mail nekenyuro yehurumende ndase ZBC kuradio nekuterevizhen, zvese izvi zvanga zvisina kumira pakati, zvanga zvakarerekera kudivi rezano PF. Zvakarewo tinoona kuti hurumende yavaMnangagwa yanga ine masimba ekushandisa nyaya dzekupa vanhu chikafu kunyanya kumaruwa kuti vagotsigira bato rimwe chete rezano PF. Izvozvo zvakakanganiswa. Chetatu, takaona kuti vanhu vazhinji vaivhundutsirwa kunyanya kumaruwa vachisudzirwa kuti mukasa votera zvano PF muchazviona.
Ndaona hurumende yeAmerica ichitaura kuti iri kukurudzira Zimbabwe kuti ishande pamwe chete nevamwe vose vane chekuita nezvematongerwo enyika. Munoona here sevari kuedza kunongedzera kuti pangaitwe hurumende mubatanidzwa?
Hongu, tichiona nezvakabuda musarudzo zvakataurwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission zvachona, zvinotaridza kuti Zimbabwe yakanyanyisa kupatsanurana nekuti pane vanhu vane huwandu vanotsigira vachamisa nebato ravo. Zvakarewo umwe huwandu hunenge huri kudivira vamunangirwa nebato ravo. Nyika inoda kuti ibatanidzwe. Paite mushandira pamwe chete. Izvi zvingangogonekwa chete nehurumende yemushandira pamwe yemubatanidzwa.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavinga, vachitaura parunare vari kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vafa uye vamwe vanhu vana vakakuvara zvichitevera kuputika kwebhambu pedyo nehofisi yezvesarudzo kumaodzanyemba kwakadziva kumapezuva kweguta reJalalabad. Izvi zvaburitswa nhasi nevakuru vakuru vemuAfghanistan. Vakuru ava vanoti kuputika uku kwaitika apo munhu anga akazviteya nebhambu asvika pedyo nevanhu vanga vachiratidzira pedyo nemuzinda wekomisheni inoona nezvesarudzo. Tochimboenda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nerimwe remagweta vechidzimai vakange vakamirira vanowa manyika kudare reConstitutional Court. Panyaya yakakwidzwa navaNelson Chamisa kudare iri vachipikisa ivo zvakange zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Regai tiende kune gweta guru iri tinzwe kuti ndiani uyezve kuti vakanzwa sei kunge vakamirira vamanyika.
Makadini vabereki, inini ndinoitwa Regina Mabwe, ndiri muzvare wekwaBwanali, ndiri advocate anoshanda iye muZimbabwe, ndichishanda ndiri paboka iro rinonzi The Chambers Advocates of Zimbabwe. Ndiri advocate weku ma Superior Courts of Zimbabwe. Noshanda ndiri ku Supreme Court zvekare ne High Court nemamwe matare makuru emunyika yedu yeZimbabwe. Ndinonzwa kufara zvikuru kuti ndakawana mukana uyu wekuti ndikwanise kumiririra mumwe wevakanga vari ma respondents mukati menyaya yakakwidzwa ku Constitutional Court. Ini ndakanga ndakamirira Dr. Manyika veBuild Zimbabwe vakanga vakanyorwa mumagwaro akaenda Constitutional Court sa5th respondent. Chinondifadza ndechekuti pane vamiririri vakanga vari mudare mukati nezuva reWednesday. Ini ndinindoga mudzimai akanga aripo pavamiririri. Chinova chinhu chakanaka nekuda kwekuti zvinokurudzirawo mamwe madzimai kuti azive kuti kuti munhu ukwanise kunge uri advocate uchiita nyaya dzakaoma kudaro dzinosimudzira nyika yeZimbabwe hazvinei kuti uri munhu wemudzimai, hazvinei kuti uri munhu wemurume, unokwanisa kuzviita.
Mungatipowo nhoroondo yekuti makasvika sei pamuri ipapa semudzimai kuti muzonzi advocate? Zvanga zviri nyore here?
Ndinoda kutaura kuti zvakanga zvisiri nyore, asi nekuda kwekushanda kukuru uye nekuda kwekutsungirira zvakakwanisa kunge zvichibudirira. Ndakanga ndiri paUniversity of Zimbabwe muna 2011 pakupedza kwangu, nokuda kwekuti ndakanga ndiri munhuwo aiita zvinhu zvakasiyana siyana zvaiita kuti zita reuniversity ribudirire. Ndakabva ndaenda kunoshanda palaw firm, asi handina kuita mwedzi yakawanda ndakabva ndakumbirwa kuti ndijoine advocates chambers. Mazuva iwayo ndiri anonzi iye a pupil advocate. Mune mamwe mazwi ndakanga ndakudzidziswa kuti ndigoshanda saadvocate. So mukati mekushanda nekudzidza ndakatombobatsirawo pakuresearcha pane one of the dzimwe nyaya dzakamboitawo mukurumbira yava mawarire yataikota zvekare pataiita nhau yakapinda mudare musi weWednesday. Pakazoperawo makore angu ekuti ndakange ndaonekwa kuti ndasvika pazera rekuti ndakwanisawo kumirira nyaya, ndokubva ndatenderwa kuti ndichitanga kupractisa as an advocate. Saka ndinoda kuti zvinhu zvakanga zvisiri nyore. Uchizoisawo zvekare nyaya yekuti ndiri munhu ane mhuri uye ndane mwana, ukazviisa mukati imomo unoona kuti pane dzimwe nguva dzekuti zvaimborema nekuda kwekuti unenge uchifanira kuona kuti hapana wawanyima nguva, basa nemhuri nezvimwe zvinenge zviripo. Asi ndinoda kutenda kuti nekutsungirira nekushanda nesimba uye nekuvimba muna Mwari zvakasvika pane zvatakaona musi wechitatu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai advocate Mabwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chedu cheupenyu hwedu, our lives, icho tinopiwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekurudziro iri kubva kumapoka akasiyana siyana, zvikuru kumakereke, yekuti munyika munge muine kugarisana pamwe nekupodzwa kwemaronda. Muhurukuru wedu tine mukuru wekereke yeZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselmo Magaya. Ndiri kuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu, Bishop Magaya.
Aiwa, tinotenda vakandamire.
Bishop Magaya, hurukuro dzese dzatanga tichiita mazuva ose aya dzakanangana nekuti munyika munge muchigadzikana, vanhu vachipodzwa maronda nekuregererana, asi tiri kuona kunge zviri kuramba zvichiitika zvisiri kusvika kana kunanga kune zvataitarisira nehurukuro yatakaita musi uno. Izvi zvamungataura?
Zvandingataura Jonga ndezvokuti nyaya yekupodzwa kwemaronda inoda kuti pamwe chete senyika tibate tichirevesa, tichitaura chokwadi uye tisina chaka nyanya chatino landa ndava zvacho zviri kurwadza vanhu ndo zvacho zvimonguva zvisiri kupfumirwa vanhu kuti vataure kana kuti ndo zvimwe zvacho zviri kupfuurira mberi zvichiitwa zvakafanana nokuti tine vanhu vakasungwa vhiki rapera riya nokuda kwemaprotests akaitika muHarare asi hatisati taona vanhu vakasungwa maringe nokuurayiwa kwakaita vanhu ava vanhu vamwe vakasungwa vakasungwa nokuti vanonzi vakapaza midziyo handisiri kuti kupaza midziyo kwakanaka kwakaipa chose ende varipo vakadaro vanofanira kurangwa asi hazvibviri kuti tikoshese kupwanywa kwemudziyo kupfuura upenyu hwemunhu saka maitiro akaita saiwayo anoramba achiunza mamwe maronda matsva saka kusvika tarevesa kusvika taziva zvati kuda kuita handioni national healing and reconciliation zvichiitika
iye zvino vamagaya tiri kuunzwa mumatunhu akasiyana siyana vanhu vanofungidzirwa kuti vakavhotera mapato anopikisa vari kushungurudzwa muri kuona here paine matanho anozoita kuti nyaya dzakaita saidzo dzipedzwe mukurudziro iyoyo yekupodzwa kwemaronda nekugarisana kwakanaka
zvinogona kunetsa zvikuru sei tichine hurumende yatinayo sekutaura kwandogara ndichiita chikonzero tiri kuramba tichipfuurira mberi nemvonga mupopoto uye nokushungurudzwa kwevanhu vanenge vachisapota mabato avanoda inyaya yokuti vari kutungamirira nyika iko zvino havarevesi pamberi pevanhu havarevesi pamberi pamwari rurimi rwavo rwakazara neunyengeri
nyaya yekuti vanhu vange vachigarisana nekupodzwa maronda haisi yatanga musarudzo dzegore rino Bishop Magaya zvinhu zvagara zvichiitika makore ose nekurudziro iyo ichigara iripo chii chiri kuita kuti hurumende inonake kutora matanho
ndinofunga kuti inyaya yekuti vamwe vacho vakaita umhondi vamwe vacho vakapaza dzimba dzevanhu vazhinji vacho vari muhurumende saka zvoita kunge wagadza mbavha kuti itonge umbavha kana kuti wagadza mhondi kuti igadzise nyaya dzeumhondi kana kuti zvinogara zvichitaurwa nevamwe mazuva nokuti haugoni kukoka mosquito kuti urape marariya dzavo mosquito dzinoto konzeresa marariya saka ndinoda kunge zviri kukonzerwa nekuti nyaya yeNPRC iko zvino iri inonzi yakahauswa isahaused muoffice ya vice president and vanovava nepati iyo yakakonzeresa izvozvo saka tiri kuona kunge hazvisi kunyatsoitwa nemazvo panofanira kuva nevery independent approach isinei nekuti ndiani anobatwa nenyaya yacho
aiwa tinotenda zvikuru Bishop Magaya manga makateerera kuna Bishop Anselmo Magaya vekereke Zimbabwe Divine Destiny muchirongwa chedu upenyu hwedu umotanga tichitarisa kukosha kwenyaya dzekugarisana pamwe nekupodzwa kwemaronda anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri
tinotenda kuna Jonga Kandemiri
Makore akawanda apfuura, Venezuela yaive nyika yakapfumisa muSouth America, asi zvakawanda zvachinja nepamusana pekutadza kutonga kwehurumende yava Nicolas Maduro. Nyika ine zviwanikwa zvakawanda iyi yadzikiswa kusvika pakuparara munyadza zveupfumi, vanhu vachishaya chikafu chinovaka muviri, kupera kwesimba kwemari yemunyika iyi uye kushayikwa kwemishonga yakakosha. Nyika inofanirwa kunge ichibatsira dzimwe nyika, nyika inofanirwa kunge ichibatsira kuburitsa dzimwe nyika munhamo yava nyika isina tarisiro. Vanodaro mukuru weUSAID vaMark Green. Vanhu vemunyika iyi vakawandisa vari kubuda vachienda kune dzimwe nyika. Chokwadi tiri kuona humwe huwandu hwakanyanyisa huchisiya Venezuela munhoroondo yenyika dzemuAmericas. Zvinonyadzisa munhoroondo yeVenezuela uye dambudziko iri riri kukonzerwa nevanhu. Vanhu vakawanda vemuVenezuela vari kuenda kuBrazil nekuEcuador vamwe vachionekwawo vari muCaribbean asi vazhinji vavo vari kuenda kuColombia. Mazuva ose vanhu zviuru zvishanu vari kuyambuka zambuko reSimon Bolivar vachienda kuguta riripedyo kukuta. Vamwe vanopfuurira asi vazhinji vari kusara vari mukukuta. Mashoko aya anobuditsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muVenezuela.
Nawo mashoko iwaya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 nomgqibelo mhla ka 25 ngwabakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we MTC Alliance, uthi kasoze amukele isinqumo somthethwandaba esithi umnumzana Emerson Mnangagwa ozacotshwa kusasa nguye owanqoba kukhetho. Silengxoxo lengcwethi kwezemithetho sihlaziya imbiko ethi abelungu beSouth Africa sebethathelwa amaplazi bebulawa.
Ifungajonga even nenhlangano kwi-organization ezilela amalungelo abantu ezaseSouth Africa kwakunye nangaphandle ezi-international, akuna report ephumayo kuzo ethi kunabelungu ababulawayo eSouth Africa.
Ukuhlelo liphuma le ndaba lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano we-MTC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli wamabandla aphikisayo wakumanyano weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa eyihlonipha imthethwandaba yelizwe akayikwamukela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu oweConstitutional Court izolo. UChief Justice Luke Malaba ugcizelele ukwethulwa ngabe-commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho abeZimbabwe Electoral Commission iZEC ababetha umkhokheli wezano PF umnumzana Emerson Dambudzo Mnangagwa ukuba nguye wanqoba kukhetho lukamongameli olwenziwayo ngenyanga edluleyo ekupheleni kwayo. Umongameli Mnangagwa ugcotshwa ngokusemthethweni kusasa ukuba ngumongameli welizwe okweminyaka emihlanu elandelayo emkhosini ozenzelwa enkundleni ye-National Sports Stadium. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kwenzakala umongameli Emerson Mnangagwa ethe uvulela amasango uChamisa ukuthi kusetshenzwe ndawonye, kodwa uMnangagwa kacacanga ukuthi bazasebenzelana njani. UChamisa utshele umhlangano lentathelo zindaba obusenzelwa esigodlweni sebandla lakhe le-MDCT iMorgan Richard Tsvangirai House ukuba uZulu weZimbabwe kaphiwanga isinqumo esiyiso ngemva kokuba umthethwandaba we-Constitutional Court wale ukulandela isicelo sabebandla sokuba kusetshenziswe ubufakazi beziphala zamakhompyutha amaseva ngesilungu asetshenziswa ngesikhathi ukhetho lusenziwa.
So this whole thing to say there was no evidence is not correct. There is a letter here of our...
Akusiqiniso konke lokhu osokukhulunywa ukuba besingela bufakazi obaneleyo.
Isaphina leyi ikowade kungatshengwa abantu abaningi kweZimbabwe ukuthi ama-results ebesithi okwekusenza sibe wazi mpelampela okungela kuthandabuza ukuthi upresident Nelson Chamisa wawina yikuthi besila ama-results ayethethwe awezek ayeqondile nama-results lawa afihliwe.
USibanda uthi kungalesi sizathoke bengasemukeli isinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court. UChamisa uthi akayi kuphatheka kiwo emkhosini wokugcoba uMnangagwa lanxa waya emkhosini ofanayo ngesikhathi egcotshwa okwakuqala nyakenye. UChamisa uthi ubufakazi abalabo obungasetshenziswanga emthethwandaba ngoba kuthiwa bafika isikhathi esivunyelwa ngumthetho sesedlule buveza ukuba wathola amavoti ayizigidi ezimbili lasithupha 2.6 million esithi uMnangagwa yena wathola angaphansi kwezigidi ezimbili i 2 million. UChamisa uveze njalo ukuba lokhu esalindele impendulo kuncwadi zakhe azibhalela abenhlanganiso ezivalisa e-SADC le-African Union ukuba bangenele kudaba lweZimbabwe ukululungisisa ngoba kungasidaba oluphazamisa ilizwe kuphela kodwa kungoluphazamisa isigaba sangezansi ye-Afrika yonke kanye lezwekazi le-Afrika jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usechayele ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa wakhuthaza umnumzana Nelson Chamisa ukuthi amukele impumela yomthethwandaba we-Constitutional Court.
Direct from Washington, the voice of America.
Gambe ele South Africa lizagcina selingena kudaba lokuxotsha abalimi abamhlophe abanye bebulawa njengalokho okwenzakala eZimbabwe na. Lokhu kube ludaba egudwini kuyona le iviki ngemva kokuba umongameli Donald Trump wele Melika ngembiko yakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini yeTwitter ethe usethumeze iziphathamandla zikahulumende wakhe ukuthi ziyehlolisisa ngokubulawa kwabalimi abamhlophe kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba, uNomfundo Mkhize weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Lwazi Mfiyo ecingweni eseCape Town.
Ndingatsho ndikhonfeme akho belungu babulawayo eSouth Africa. If ungajonga even neentlangano uyi-organization ezilwela amalungelo abantu ezaseSouth Africa kwakunye nangaphandle ezi-international akuna report ephumayo kuzo ethi kunabelungu ababulawayo eSouth Africa. Into efumanayo eSouth Africa bubugebengu, ubugebengu obukhona eSouth Africa i-crime nje affecta wonke umuntu okhoyo eSouth Africa, akusiyona ebheke ukuthi wena umhlophe okanye umnyama. In fact, i-strong ubugebengu indlela bu-affecta ngayo abantu eSouth Africa bu-affecta kakhulu abantu abamnyama ikakhulu aba bahlala emikhukhwini, aba bahlala ezilokishini.
Ubungaphawula uthini mayelana ne-tweet ka-President Donald Trump mayelana nokuthathwa komhlaba ngendluzula abantu abamnyama eNingizimu Afrika bephuca belungu?
Kuqala iyasihlekisa leyo nto, akunamthetho othi akuphucwa belungu umhlaba baze bangakhokhelwa, akunamthetho njalo. Into eyitholayo eSouth Africa yimithetho esileke khona. Le mithetho ekhoyo kudala ikhona ukusuka kwethu adopt i-constitution lapho kuthiwa akubuyiselwe umhlaba ebantwini mara ngendlela eyiyo ezolandela i-constitution, imigomo ye-constitution. So leyo process yokubuyisela umhlaba ebantwini ngendlela e-right ayihambanga kahle because umhlaba usahlele belungile. Abelungu ke eSouth Africa bangu-8% we-population. Thina abantu abamnyama eSouth Africa ba-almost 80%. So umhlaba ikakhulu usahleli ku-8% ongabelungu. Ukhumbule ke xa sikhuluma ngomhlaba asikhulumi nje ngendaba yokuthi no umhlaba nje ubhekile. Sikhuluma ngento ukuthi umhlaba uyakhona ukuthi udle, ukhona ukuthi uzithuthukise. So xa ubhekile ukuthi umhlaba ubuyele ebantwini kusho ukuthi nabantu abathuthuki. So into eyenzekalayo ngokwepalamente seSouth Africa kwiingxoxo ezikhoyo ezithi asikhe sibhere njengoba seyifeyilile le ndlela yokubuyisela umhlaba ngokwemithetho ekhona, ayikho nenye indlela esingaqhuba ngayo ukuthi umhlaba ubuyiselwe ebantwini nabo bathole ukuthi bazibone bethuthuka nabo. So enye yendlela ezibhekayo iPhalamende ukuthi singakuthatha kanjani umhlaba othize ukuthi ungathathwa kanjani bangakhokhelwa abo, but akusho ukuthi kuzothathelwa umhlaba wonke. Isay asumthetho okhoyo leyo i-conversation, i-discussion, wonke umuntu uyaparticipate including nama-farmer plus nabantu abamhlophe bayingxenye yezo discussions. So if umongameli uTrump uthi kunomthetho la kuthathwa khona umhlaba ebantwini abamhlophe bengakhokhelwanga, akukho nto enjalo.
Ngabe singaqhathanisa yini iZimbabwe neNingizimu Afrika uma kuzokudaba lezomhlaba?
Ya ukuqala azifani nje lezi zinto azifanisayo iZimbabwe neSouth Africa. Indlela ekwenziwa ngayo eSouth Africa le nto kuyakhulunywa. I think kumele i-recognize lot that ukukhuluma akusho ukuthi into yenziwa, and even if seyisenziwa kuzobe kuvunyelwele ukuthi yenziwa kanjani. Azifani nje lezo zinto zombili. Kuyakhulunyiswana, yonke into yenziwa ngokomthetho njengokuthi sikhulunyisane ukuthi le ndlela kuqhutywa ngayo ukuthi kubiye umhlaba ebantwini ayisebenzi, so singenza kanjani.
Lo-ke bekungumnumzana Lwazi Mfihliyo igqweta ebexoxa icingweni lo Nomfundo Mkhize okuhlelo lweMandela Washington Fellowship njalo esebenza lo msakazo we-VOA Studio 7 khonapha e-Washington DC. Izolo ebusuku kukhale umbhobho endlini kaSkomichi weZek umnomzana Qhubani Moyo kobulawayo. Kwatholakala ipolisa elilinda umoyo lilele phakathi kwegazi. Kodwa namhlanje umoyo ulobe ebulenjini bokuxhumana obeFacebook esithi ipolisa leli belifuna ukuzibulala ngombhobho kodwa lasila. Sikhuluma nje lisesibhedlela.
Lamlela ndwandwe
lamle
lamlela ndwandwe
lamle
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamle
lamlela ndwandwe
lamle
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
gukama
okwezemaphandleni lamhlanje. Izakhamizi zesigaba seMathebeleland South zithi zimangele ngesinqumo esithethwe lidalele Constitutional Court, kodwa zithi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane ayakhe isizwe aqhubekele phambili. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi zithi bezingakhangelelanga isinqumo esethulwe emthethwandaba, kodwa kungasenani sokuyisikhathi sokuthi uZulu eZimbabwe abambane ukuze ilizwe lithuthuke. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane uthi kuvele kwasikhanyela ngolwesithathu lapho amanzi abegelezela khona, njalo isinqumo esethulwe izolo asimangalisanga.
Sasivele sikwazi ukuthi vele okuzaphuma kuyini, njalo vele bazakunika bani. So uthe noma impumela siphuma zange isimangalise. Sale sabawazi ukuthi hayi kuzathi hayi sahle sikwamukele kunjalo njengoba vele sokuhle kwaphuma kunjalo. Akusela kutshintsha njengoba siyona ikhotilana vele yiyo eyokuvele ukuthi khona kayiphiswa kayithiwani. So vele sokumele sikwamukele konke kunjalo, kodwa-ke hayi abantu badanile kakhulu ngento yakhona le eyenzakileyo le.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Themba Mangena oyentepe othi sekusalele kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi athuthukise zomnotho.
Sedlosedlo sendela khona ukusakazakayo sakuthi khokhonalo mizala ndela kuloko ayefuna imali, akulamali, akulamali khona ezothiwa akulamali ekuthola osiphathele ethile imali engakaso phathe ebhenki kuthiwa akulamali ubuye phethe ama-100 samatsha.
UNkosazana Sibonile Gumbo efumugwe uthi akwamukelwa ukukhethwa kwaMnangagwa ukuba ngumongameli welizwe, njalo lethemba lokusasa elithukela.
Le isikhathi esincane angene ngaso sifuna ukusiba lotshintsho.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu eManama uthi sekhangelele ukuthi kube lenguquko empilweni yakhe njengoba sewucacile ukuthi ngubani umongameli welizwe.
So ngakho besicela ukuthi njengoba sikungene ubaba uMnangagwa busithengisele umahluko ukuthi kade sisokudosa ikhanda elitsha kazi sedlule ikhanda lakudala ebelikhona. Silezinye izinto ezinjengama-regression anjengaboraslas labomankokoni, into esizafa kudala lezo. So ngakuzama ukuthi kuvuselele khonapho ukuthi abantu abanye abakwanisayo abazizwa besaqhini labatsha bahambe bayesebenza lapho basebenzela izimuli zabo, bakwazi ukuthi baphilise izimuli zabo.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Patriotic Ndlovu uthi umongameli Mnangagwa kumele angabandlululi ngezombusazwe lapho sebumba uhulumende wakhe.
Abumbe futhi uhulumende womonyano ovuma nxa zonke kungakhathalekile ukuthi lo ngwebandla elithile lo ngwebandla elithile, kodwa uma umuntu ekhephebhu ukuphakamisa umnotho welizwe abe ngoba kulolo hlelo naye lokuthi athuthukise ilizwe.
Umongameli Mnangagwa uzacotshwa kusasa esigodlweni eHarare, njalo uzabusa kweminyaka emihlanu elandelayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe
lamle
lamlela ndwandwe
lamle
lamlela mshweshwe
lamlela nampawafuwe.
Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Namhlanje ke kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le MDCT. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya mnumzana ungasela ukuthi sekuyahamba njani kathesi sizwa kuthiwa aliyamukeli okwethulwe ngumthethwandaba. Ungasela ukuthi kuyahanjwa njani phambili?
UPresident Nelson Chamisa namhlanje wenze umhlangano lentathelo izindaba wazazisa ukuthi kule nhlelo ezinengazazithatha ezigoqela ukusebenzisa amalungelo abantu aku-Section 59 ye-Constitution yeZimbabwe. Kulezinye njalo izinto abizingazi uPresident Chamisa ezifana nokuthi kunjenje ukhulumisana lamagqwetha asemtshela ukuthi okuthiwa ilegitimacy kuba umkhokheli welizwe ayisikho lokho uphonga kuthiwa wena ule ofisi njalo hlale State House uba umkhokheli welizwe ukuthi ulabantu bakhokhelayo njalo abavumayo ukuthi ngobakhokhelayo okuthiwa ilegitimacy. UPresident Chamisa waziswe njalo ukuthi nxa ukhangelwe umthetho weConstitution yeZimbabwe yena nguye upresident olegitimate achiwo ukuphonga ukuqanjwa nje ngamaqembu afuna ukutsho njalo.
Kanti manje njengoba umhlaba wona ubukhangele emthethwandaba okwenzakeleyo usithi umthethwandaba usithi wona akulabufakazi, wona umhlaba uzawuthatha njani udaba lonalolo olobufakazi?
Akekho umuntu osemhlabeni lapha okukholwayo lokho okukhulunywe ngumthethwandaba oqale ngokuthi wona uthi kuthiwa amanamba kaso mafacts khonokho kuvele kwadundubalisa abantu abaningi abona ukuthi kudlalwa ngesikhathi. Siyazi ukuthi kunje nje baningi kakhulu abakhokheli bamazwe athize lase Africa akhulumisana no President Nelson Chamisa ngalolu dawa lokuthi kuyakhanya ukuthi le nto eyenzakaleyo iyinhlekisa iyamangalisa njalo kukhanya ukuthi phongwenziwa nje emthethwanda kungalandelwanga i-evidence ekade ikhona emthethwandaba. Esihlala sikutsho nsuku zonke ukuthi umuntu angabuya kowathi u-10+4=40 wena nxa usumphendula umqondisi ukuthi hayi bo u-10+4=14 kakudingi new evidence leyo ebekhulunywa wazaukuthi hayi u-10+4=14 njalo okunye okufanele sikunanzelezise kakhulu yikuthi thina sihambe upresident Nelson Chamisa uhambe emthethwandaba esiyakhuluma ngodaba lokuthi izek gayina credibility ukwenza kwayo kakuphumeleli eda izinto zingaphumi amanamba abo kawaqondakali ilokhu faka bo 2+2=5 abo 3+3=17 ngalokho-ke sathi hhayi umthethwandaba kawukhangela ukuthi izek inesiqiniseko yini esokuthi ingabe ibambe umsebenzi wokhetho ngendlela emqoka njalo ephumisa into ekhanyayo.
Manje nxa sikhangela phambili kuyisho ukuthi phela kungaqhubeka kunje size siyefika kukhetho oluzayo kuyabe kungela sisombululo kudaba lolo okutshengisa ukuthi lingagcina la kukhetho lwakhona lingangenanga.
UPresident Nelson Chamisa utshilo namhlanje ehlangana lentathelo yezindaba ukuthi yikho lokho asekukhangelela ukuthi enye yezinto afuna ukuyilungisisa azalisana layo kabuhlungu njalo akhulumisana layo ney'nkokheli zamanye amazwe yiyo le enye yokuthi nxa sesiya kukhetho olulandelayo kufanele kulungisa indaba ezifanakazele zokuthi ama-ballot paper agcinwa ngubani aphrintwa ngubani njalo kuvunyelwana zinto ezifana naziphi ngodaba lama-ballot paper ngodaba lwe-voters roll indaba zonke lezi ezakhulunywa ngupresident Nelson Chamisa ukhetho lokungenziwa kwathiwa hhayi kazifanele zilungise ukwenzela ukuthi kungaba lokuphikisana ngembana kokhetho kwazakala ukuthi hayi siza kuyakhangela laphana nalaphana laphana ukuthi fomthi okonakaleyo kuphi kunje nje lanxa ungawavuna ama-ballot paper siyakwazi ukuthi agcinwa izanu izanu ebisenze ukuthandana ngakho ukuthi wathiwa sealed into ezisealed anti zisilwa ngabantu yini abantu bona bakwanisa ukuzikhipha futhi babe bazisile uzulu wezimbabwe lo mhlaba wonke jikelele awulahlekanga kule qiniso elokuthi udaba lwama-ballot paper silodaba lokuthi i-MDC alliance ngubupresident Nelson Chamisa abangaqiniseka ngalo athi hhayi luqakatheke kangako hhayi belungaqakatheka ngoba sazi ukuthi ama-ballot paper agcinwa yizanu.
Manje phansi kwenhlelo zenu zokulungisisa lolu daba ukutshengisela kukhona yini emcabangweni yenu?
Wonke amalungelo abantu bezimbabwe aphuma ku constitution kumbe singathi kusekelo sombuso welizwe alungele ukuthi umuntu ozimbabwe awasebenzise uphume egcekeni uphedelele sithamisa wathi loba ngubani loba zintatheli zindaba zilelungelo zokutshengisela okusemthethweni nxa kuyikuthi kukhona ukugununa kumbe kukhona ukungazwanani ngezomthetho lo kumbe nohulumende okufanele ukhangelisise kulungisiswe. Yikho lokho esizakwenza.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyavalelisa, ngiyabonga ukuba lali ngivalalele.
Hayi, lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumi sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDCT. Alo balaleli, ngumsakazi weStudio 7 osakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha Washington DC. Lamhlanje ke lilami owenu uChris Gande. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Rita Ndloko, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, lona elikumanyano we-MDC Alliance. Sicubungula isinqumo esisanda ukuthathwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ngempela umongameli njengalokhu okwanqunywa yikhomishini ye-ZEC kulandela udaba olwaluphikiswa ngumanyano we-MDC Alliance lisithi owanqobayo umkhokheli wayo umnumzana Nelson Chamisa. Siyakwamukela kuhlelo nkosazana Ndlovu. Ubona kusenzakalani iminyaka le emhlanu elandelayo?
Ngibona kusenzakala khona kuyani kwakuvele kuhlala kusenzakala. Ayisiboni isizathu sokuthi singathinthi lutho ngoba isikhathi sonke nxa siya kwi-electing kumele litshele ukuthi kuzaba le misebenzi, kuzaba nani okungekhoyo. So vela kulalutho, akula-change. Lokho kufana lokuthi khonokhuyani kwakuvele kukhona umgaba esesekhona. Ngokwenkalakatha into ele-problem yizani, asomuntu oyedwa, yizani as a whole. So akulalutho, i-economy njengoba nizwile vele uTrump esehle wathi ama-sanctions, thina sicabangela ukuthi vele siyabuyela ku-2008 lapho kwakungathela zinto ezitofu. Ungacabanga ukuthi after ukukhitshwa kwamgabe ngekhulu laphana kwathi after 100 days sizabona imali isiba khona. Up to khathesi akulaivelisinti, akulanto ekhona, konke kuyafana. So i-change yabo ivela ngathi khonapho after ukungeni election.
Kodwa siyake simuzwe na umongameli Mnangagwa esithi uzimisele ukusebenza lamanye amazwe, njalo siyake sibona amazwe anjengaboBrithani ingani afuna ukusebenza laye.
Mehle kuyabuvela ngapha, amakhiwa phela abe le nto yayayifunayo. And again khona ukuthi engxenye bebengasebenza naye abanikazange kubulawa abantu abangalaqala ababengathwalanga ibhubhu laphana. So ngemva kwena kuyani ingabi ezenzakalayo umhlaba wonke ukukhangela ukuthi ihlekubantu elibulala abantu kungakathi zathi umuntu olwensile lakhe apho ngukuhlela izwe leze ukuthi indaba iprotesti ukuthi i-election iwumile. Kube kanti ne-constitution gate iyakuvumeza khona ukuthi abantu kumele bajengisele nxa belento abangayisiseki ngayo. Khona ukuthi siyathatha umbhubhu ubulale umuntu ongathwalanga mbhubhu ongalayizini lezi.
Liyakholwa ukuthi ngabe bekunqobe umnumzana Nelson Chamisa bekungaba lo mahluko elizweni?
Kakhulu ngoba ingqondo zisesentsha ku-President Nelson Chamisa. Unamaceba amatsha angafanani nalawo we-ZANU-PF. Awusezukubuse 38 years ubuse uthi nyenyenyenye lathi nyenye ngomnyaka we-38 tuzawina i-election ithintshulutho. Yethi udala wadiliza izinto for the past 38 years lokhu udiliza udiliza. So isiqiniseko sokuthi ngeminyaka ye-38 uzalungisa izinto zivela la. Akuke kungena omunye umuntu omuthole ingqondo ezintsha ozasebenza ngengqondo ezintsha, ekhona ukusebenza ngengqondo zokuba ngukhulu council luphele vele inkinga incapacity yakho vele kayisekho.
Sikhuluma nje umomo womnotho oselizweni uphethe njani abesifazane ikakhulu.
Lokho vele ungakhulumi ngakho ngoba okokuqala sinabantu besifazane vele uyabona izinuna kuza kuya ku-elections. Siyesileka lokuthi siphatheke ekhetheni lama-primary ngoba thina kasivele singaphilani ngasila mali sisenziwa ngumumo welizwe. Khathesi kunje ilizwe linje kalila senta lilanto elilayo umama nguye omele abona ukuthi abantwana badlile bahambile isikolo yonke into i-right ngekhaya. So kugcina vele konke kubuya kumama kuto khona lokhu ukuthi vele umnotho welizwe vele awushoze wafa walunga. Kungaba yimhloli ulunge kodwa thina abanye ngingayizilonge zisiphila ngiphembe ukuthi 5 years izadlula ngoba amboni ukuthi i-election eZimbabwe yilo ncedo i-election ukuthi abantu nje bazikhulisile bahlale kuhle bona lina libe lokhu lidubeka lisiya phambili.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, lona elikumanyano we-MDC Alliance. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga lo ngomsakazo weStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Kelvin ingoma ethiwayo na uxolo kumbe kuxola hayi isikhathi sesiphelile wodike sikhangele indaba ebezikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uthi kasoze amukele isinqumo somthethwandaba esithi umnumzana umongameli Emmerson Mnangagwa ozagcotshwa kusasa nguye owanqoba kukhetho. Sixoxeke lengcwethi yeSouth Africa isitela ke ngokuthathelwa kwabelungu amapulazi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo, igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.